Vanotevera nabvo muZimbabwe vari kuti vezifa bhodhi vakundikana zvekuti vanofarira kusiya basa mushure mekutadza kuenda kuCongo. Kwechikwata chevechidiki ichi, mwedzi mishoma chikwata chemaunder 20 chadzingwa zvekare. Makwikwi acho chatadzawo kuenda kunotamba kuAngola. Makundano eAfrica Championships ayo aizogumira chaenda kuWorld Championships nemhaka imwe cheteo yekushaya mari. Mumwe mutsigiri mukuru weCapes United vaMaxwell Matonzi, avanozivikanwa nerekuti maledha, vati zvinokodzera kuti vezifa bhodhi vadzingwe munhabvu zvachose.
These people are supposed to be fired. Vanofanira kutodzingwa.
Vanoparidzira shoko rechikwata chedynamos vedimbare.coms vari kuzhambawo vachiti zifa yakadzinga vatambi vese vemaorias, ichiti vave kukurudzira nhabvu yevechidiki, asi vakundikana zvekuti nguva yavo yasvika kumagumo. Vaimbove chief executive officer wepremier soccer league vachris sambo vatiwo kwese kwavari kufamba veruzhinji havasi kunzwisa kuti chei chiri kumboitika nenhabvu munyika muno.
Nekuti kwese kwatinofamba vanhu vari kushushikana. Tinomiswa munzira nevanhu vachiti ko imi ndimi makambotungamira bhora. Zvinhu zviri kufamba sei? Mubvunzo mukuru uri kuvhunzwa muno muZimbabwe iyoyo.
Vanhebva mushayi vanotiwo zvaitika izvi kuuraya nhabvu chaiko.
Mabatirwo ari kuitwa zvikwata vevechidiki nevezifa kuuraya bhora remuno musezvakangoitwa kiriketi.
Mukuru wekumahofisi ezifa vaJonathan Mashingaidze vati ivo vanga vakumbira veConfederation of African Football kuti mutambo uyu umbomiswa kusvika musi wechina, asi vekafu vakaramba. Asi vanotevera nhabvu varamba kutora tsanangudzo iyi vachiti vezifa vakamboita chikumbiro ichi kare mutambo uyu ukambomiswa, saka vanga vachida kuti umiswe kusvika rini. Zvaitika izvi zvave kureva kuti zvikwata zvese zvemuZimbabwe zvabuda munhabvu yemuAfrica, zvichitanga nemaWarriors ayo akatadza kuenda kuma 2013 Africa Cup of Nations Finals, apo vakadamburwa neAngola. Chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors chakanga chatotadza kare kuenda kumakwikwi e2012 Africa Women's Championships ayo ari kuitwa pari zvino kuEquatorial Guinea. Izvi ndizvo zvakonzera veruzhinji kuti vadaidzire kuti vezifa ngavachienda, asi mutungamiri wezifa vaKadbe Dube vanoti hapana kwavari kuenda. Kunyangwe hazvo chikwata chemaWarriors chiri mumakundano e2014 World Cup, hapana chivimbo chekuti chabudirira mushure mekukundwa neGuinea 1-0 pamusha, uyezve nokunoita mangange 0-0 neMozambique mumutambo uyo chaitarisirwa kukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.